Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana maniro anasi uri musi wesvondo ndira 28/2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa.
I inform this august chamber that your brother, the former president Robert Mugabe, is well, safe, secure.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votaura kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia, vachiti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakachengetedzwa zvakanaka.
Wongo tinozvigamuchira kuzvimbiso yavo asi kutaura kwemuromo. Because hatisi kutaura kuti ngavazvimbise zvakare pamberi pemakurukota, asi kuti ikozvino chavakudiwa kupa hwaro hwacho hwekuti zvichafamba sei nezvinhu zvinodiwa. Uyezve kuti African Union ichogara yatotumira nechekare vanenge vachiongorora sarudzo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti African Union inofanira kukurudzira vamunangagwa kuti vaite sarudzo dzakachena. MDC Alliance yoita musangano kwaMutare. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naReverend Stuart Chidida veMethodist Church. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapinda mumusangano wavo wekutanga kuAfrican Union Addis Ababa, Ethiopia nhasi. Musangano uyu ndewechimakumi matatu kana kuti 30th AU Assembly wevatungamiri venyika. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vaudza vamwe vatungamiri venyika kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakachengetedzwa. Izvi zvatambirwa nemufaro nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica. Ngatinzwei vachitaura.
Thank you, Your Excellency, the Chairperson of the AU, President Conte, the Chairperson of the Commission, Musa Faki, Your Excellency, the Heads of State and Government. May I express my sincere appreciation and gratitude to the Federal Republic of Ethiopia, who have received us most warmly, despite the fact that we are only a few days in office. Secondly, may I inform this august chamber that your brother, the former president Robert Mugabe, is well, safe, secure, and it is my duty leading the current administration to preserve his legacy as the founding father of our republic. The transition, as you may be aware, was very peaceful, and we are happy that as a nation we faced the challenges, and as a nation, we resolved those challenges and we have received support from my senior colleagues in SADC as well as from the continent. I thank you.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuAddis Ababa, Ethiopia. Izvi zviri kubva pawebsite yeAfrican Union pane zviri kuitwa izvozvi kumusangano uyu. Asi vachitauraro nezuro pamusangano we New Partnership for Africa's Development kana kuti NEPAD vamunangagwa vakatiwo Zimbabwe yakazvipira kutedzera zviga zveAfrican Union. Vakatiwo Zimbabwe yakazvipira kushanda nedzimwe nyika munyaya dzezvoupfumi. Asi vanotungamira sangano rinorira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti vatungamiri venyika dzemuAfrican Union vanofanira kukurudzira vamunangagwa kuti vaite sarudzo dzakachena.
Chikuru chakakosha kuti chitaure nevatungamiri veAfrican Union kuna vamunangagwa iyaya yegadziriro yesarudzo gore rino muZimbabwe kuti inge iri yakajeka inopa Zimbabwe mukana wekuti itange zvakanaka nedzimwe nyika pasi rose, nekuti pakaitika mhirizhonga sarudzo dzikasamira zvakanaka zvinovhiringidza. Saka iko zvinogara simbise zvikuru sei kuti vangatsigira sei Zimbabwe kuti iende kusarudzo dzakachena. Ndo chikuru ichocho.
Asika vamunangagwa vakavimbisa kare kuti vachaita sarudzo dzakachena.
Wongo tinozvigamuchira vimbiso yavo, asi kutaura kwemuromo iko zvino hatiti kutaura kuti ngavavimbise zvakare pamberi pemakurukota, asi kuti iko zvino chavakudiwa kupa waro wacho wekuti zvichafamba sei ndezvipi zvinodiwa, uyezve kuti African Union ichitogara yatotumira nechekare vanenge vachiongorora sarudzo. Saka iko zvino chavanoda kutaura ndechekuti vochitaura kuti mitemo inovhiringa nyaya dzesarudzo nezvekufara nekusununguka kwevanhu munyika seinonzi vana posa aipa ichabiswa riini nenzira ipi, uyezve mapato akasiyana ngaaone mikana yakaenzana kumakunhe penyuro kuterevhizheni kumaredhiyo nekumapepanhau emunyika, uyezve nyaya yemasoja vanhu vari kutya kuti zvichida pangoita mhirizhonga yekurwa kwevanhu vachapedza sei nyaya iyoyo, nekuti iko zvino ngatitaurira nechokwadi masoja ari mukatikati mezvematongerwo enyika vachataura sei kuti pagamuchirwe nemasoja kuti kana vachinge vakumbwa musarudzo vachagamuchira zvinobuda musarudzo. Nyaya iyoyo inofanira kuti jekese, nekuti tinoziva kuti masoja vatungamiri vavo kusanganisira vachiwenga pavanga vachiri kumauto vaitaura kuti havafi vakatendera kuti paite rinobado rinotonga rifiri zvanopiwa. Ngavatitaureiko zvino sarudzo dzaitwa kuti vakagamuchira zvinobuda musarudzo kunyangwe zvichireva kukundwa kwezanupiwa.
Vanotungamira sangano rinorira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance waita musangano wechipiri kwaMutare nhasi. Vatungamiri vemapato ari mubatanidzwa aya vange varipo vanosanganisira mutevedzeri weMDCT vaNelson Chamisa, vange vakamirira mutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai avo vasiri kunzwa zvakanaka pari zvino, pange painewo mutungamiri weMDC vaWashman Ncube, mutungamiri wePDP vaTendai Biti, vaJacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe nevamwe. Vatungamiri ava vasimbisa kuti vanoda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, uye vati vachada kusangana nemutungamiri wenyika ava Emerson Mnangagwa kuti vataure nezvenyaya iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachamisa.
Tinoda kuti sarudzo dziitwe tichibvisa kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu zvisiri pamutemo, zvokuti vanhu vanonzi unzai nhamba dzenyu dzemavota slips enyu maserial number, zvokuti vanhu vanonzi taakunyora mazita, hazvisi pamutemo, hazvitendedzi pamutemo. Izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutoti tiri kuda kusangana navamunangagwa nehurumende yavo, ko zvamuri kuti moda sarudzo dziri pachena dzisina gakava dzisina mvonga mvonga, ko vana chimusoro vari kubhongodza muto kuita kwavakaguta vabva nekupi, vari kutumwa nemi here, vamasvikiro anani kana asiri masvikiro enyu, budai pachena mapurisa asunge vanhu vari kupara mhosva idzodzo. Zvizikanwe kunzi anenge achiita zvakadaro madusura ndo mamashoko anga achitaurwa ipa.
Matambirwa sei nevanhu vekwaMutara?
Makuerere vanhu vaita mufaro unotyisa wokutigamuchira kuti musangano watanga kufamba, unoziva kuti nemaneja achifambise kuti mavara acho aonekwe. Saka tichatekaira hedu sezvo tiri kuuya chitionekwe mudhurebwe, chinoratidza kuti chichanakira nyika imi neni munhu wese angudzwa kunzi munhu wese kubasa muna 2018 panopera sarudzo dhora rese muhomwe homwe dzinofanira kunge dzakaooka mbudu dzichidonha mari dzichipinda muhomwe kwete zvokuti tinopinza mari mumabhanga tisadza kudziburisa. Ndo mamwe mashoko anga achitaurika iwayo nenyaya yekuti muono wavatangirai muono werudo wekuti vanhu vabatane pakaita kupokana tinangane nekuva neugaro hwakanaka kwete kutsvaga chigaro nyaya haisi yechigaro ndeyeugaro saka ndomamashoko atatipakura vanhu vachifara zvikuru
saka muchibva kwamutare uku muchaenda kupi zvakare
tichibva pamutare chisima cherusununguko chototinhira choridza mabhero hachichamiswe ikezvino tinoenda pachitungurudza pavhiki rinouya iro musi wesvondo pari tinotombotanga tichiita misangano kumisha inogara vazhinji sezvatakaita kuepwes zvataita nhasi kubeitwo open space
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato remdct vanelson chamisa vari parunare kwamutare
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Gweta uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai choga nezuro vanonzi vakaburitsa mutirongo vamwe varume vana vakasungwa vachinzi vainge vachitaura manyepo nezvemashoko anonzi akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakutora kwavo mhiko muHarare muna Mbudzi. Vana ava ndiva Asani Sinatala vaAndrew Mutela vaWellington mberi kwazvo uye vaDavid Mateo vepapurazi renjiri farm kuchinoi. Mapurisa anoti vana ava vanonzi vaifamba nemadhiski nemagwaro ane mashoko ekuti vaMnangagwa vainge vati hurumende yavo yaizoripa vamwe varimi vechichena vainge vaponda vanhu zvinonzi nemapurisa hazvina kumbotaurwa navaMnangagwa. Varume ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare musi wa20 kukadzi. Mukuzeya nyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata vachoga.
Munhu umwe neumwe ane right yake pamutemo yeinonzi freedom of expression or freedom of conscience. Saka kuva pamutemo kana kusava pamutemo kwazvo kunotinetsei, asi chatingataura ndechekuti umwe neumwe munhu une mafungiro ake anofanira kuva nawo pamutemo. Anofanira kubvumidzwa mafungiro ake pane zvematungirwo enyika achibvumidzwa kuzviexpressa kana kuassociata necertain idea or acertain ideology yepfungwa yematongerwo enyika yangawirira nayo.
Mashoko aiparidzwa nevarume ava anozoita kuti vasvike pakusungwa kudai aimbovai kuti kudii?
Varikunzi vaiparidza mashoko kuti hazvina kukodzera kuti Zimbabwe ivhure makonhi kune vekunze sezvo rusununguko rwakarwirwa kuti munhu mutema awane nyika. Saka kana vari kuti zviri kunzi izvo vaiti kana takarwira usununguko kuti Zimbabwe vane kuzvitonga munhu wechitema awane nyika yake, kana tovhurira zvakare kune tinenge takudzorera kwatakabva kunosungirira nyika kwayakabva.
Saka zvichireva kuti vanga vari vekereke here varume ava kana kuti vaingovawo vanhu vakazvimiririra vaitaurawo nezvematongerwo enyika, shoko riri kutenderera riri kuti ndevekereke?
Hazvisi kunatsa kubuda sevanhu vanga vari vekereke, asi semuvhumendi yevechidiki vari kuda kudzoreredza nyika pane zvakarwirwa nerusununguko rwokupedzisira.
Zvinototarisawo kuti imi misegweta uye muri mumusangano weZimbabwe Lawyers for Human Rights, rubatsiro rwamakavapa imimi rwanga ruri pachena here?
Ya, takavabatsira pachena. Ndinokonfirma kuti vakaendeswa kudare munezuro muso mugovera namapurisa vachida kuti vaiswe pane yatinoti remand. Asi mapepa acho anoratidza tangani anenganga asatanatsa kupera pane zvaida kubvunzurudzwa. Uye chikamu chenyaya yacho chinowanza kuda authority ya prosecutor general kuti nyaya itongwe. Saka takangomira nepekuti sezvo mapepa atirinatsa kubuda pachena kuti vagare vaiswa paremand. Zvinoda nedi kuti nyaya inatsa kutariswa sezvairi kuti pangava nemhosva here vasati vaiswa mudare, kuti vacha kana vakudiwa vachazopiwa mapepa kuti vauye kudare.
Totarisa hedu kuti iwo mamiriro akaita mutemo wedu wemuZimbabwe nezviri kuitika izvi, kune dzimwe nzvimbo here kana kuti vamwe vamuri kunzwawo vari kubatwa kana kusungwa nenyaya dzakarerekera kune imwe chete iyoyi?
Ini ndichizvitaurira ava ndo vokutanga vandati ndasangana navo kuno kwedu kuchinoi.
Avo vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai choga vachitaura vari parunare kuchinoi naEvans Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa Youth Forum, icho ndinombokupakurirai chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva ivateereri, tasangana zvakare muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa svondo rega rega. Neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taitawo rombo rakanaka, tataura nemunin'ina wedu wechidiki anonzi Lemon Pwanyiwa. Ndinokutendai mukoma nekutipa maminetsi iwaya kuti titi kurukurei kurukurei. Chirongwa chino ichi tinotsvaga vechidiki mazuva ese, imi takunzwai zita renyu rabudikira budikira kwakawanda wanda. Tanzwa kumacommunity activism muriko, kuyale uko muriko. Ndiani anonzi Lemon Pwanyiwa muchidimbu?
Lemon Pwanyiwa mukomana sekutaura kwamaita wechidiki ari muutungamiri. Lemon mumabasa ake utungamiri ari kushanda necommunity yake yeShamba, kwaanoita mabasa mudunhu raanogara reutungamiri, kusimudzira community yake uye achishanda nemasangano akazvimiririra kuti dunhu rake nemasangano iwayo zvinge zvichibatana kana pane mabasa ebudiriro anoda kuti aitwe oitwa. Zvekare Lemon ari nezvematongerwo enyika kana kuti mupolitical organizing.
Kuti muzosvika pakuti inini ndakuda kuita basa rekuti ndishedzwe ndichinzi community activist iri, zvakambobva nekupi? Zvakatanga sei?
Basa remunhu rinotaura rega, ndochinhu chekutanga. Haisi nyaya yekuti ndakada kuti vanhu vandishedze nekuti ndiri community activist, asi kuti zvakabvawo pandiri pasi pemwoyo wangu, nekuti chandinotsvaga mucommunity mangu, chandinotsvaga muupenyu hwangu neupenyu hwamwari yese change, positive change, kana kuti shanduko muupenyu hwedu, tese tinoda kurarama zvakanaka. So pese pandinoona sekuti hapana kumira zvakanaka, ndinoita zvese zvandinokwanisa kuti tiwane shanduko kana pundutso.
Zvino tikatarisa kuti mataura emi kuti munomiramirawo nebato reMDC rinopikisa, munzvimbo yamunogara munotambirwa sei neveruzhinji? Vakakutarisai nemaziso anoti ndewe uko, ndewe uko, ndewe uko.
Ichokwadi mukoma Ivan. Chekutanga chandoda kuti nditaure ndechekuti tine rombo rakaipa kana kuti an unfortunate situation muZimbabwe pari nhasi, nekuti tikurarama tine yatinoti polarization, sekutaura kwamaita kuti munhu anobva angoonekwa nemutupo wezvematongerwo enyika, kunyange usiri kuita nezvematongerwo enyika panguva ipi neipi, asi vanhu tinoonana nezita rekuti MDC ozanupiya. Izvi zvakaipa nekuti pane mamwewo mabasa atinoda kuti tiite, asi tinenge tichikundikana kana kuti ndoma mumalimiti sectors epolarization iwayo. Asi chandinofarira mudunhu randinogara ndechekuti kwemakore akawanda anandiri munyaya dzeactivism, vanhu vaakuchikwanisa kuchitambira kuti no tinangova tine mapato akasiyana atinotsigira kana kuti atinosupporta, asi kana ini nyaya inechekuita nebumbiriro kana kuti community development, tinofanira kutambira njere dzose dzinoita kuti dunhu redu ribudiri. Saka ndinofara mushamba community kuti pari zvino vanhu vaakuchigamuchira.
Ndounzwazve kunonzi yali yali uko muchibudikira zita renyuko. Ngatimbodzoka ipapo zvishoma shoma, chii chinonzi yali, imi munenge muchitsvage ikoko?
Yali mavara anomirira kuti Young African Leaders Initiative. Ini ndiri kuno South Africa pari zvino. Division yali iri muSouthern Africa iri kubata bata nyika 14 dziri muSouthern Africa Mosaic region dzakanangana nebese vechidiki vari kuita mabasa eutungamiriri mumasectors akatisiyanei. Asi yali inenge yakanangana ne3 categories. One iri kutora kana kuti dikarika vechidiki vari mucivi leadership inova ndiyo state yandiri pari zvino yakaita kuti ndichito kuno kuyali. Then kune vamwewo civi vechidiki vari mubusiness enterprise. Kozo kune rimwewo category rekupesira rinonziro public management and governance. So tese vechidiki vane chekuita neutungamiri kana vane zvavakuita mumakategori iwaya vari muno muSouth Africa kutaura kwandiri kuita tiripo 109 vakasarudzwa munyika 14 dzandataura iyi.
Ndinokutendai nekuva nesu muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinotenda mukoma ivanzo.
Avo vanga vari mukoma Lamine Pwanyiwa veyali vachiita zvakare zvematongerwo enyika, vachiita zvakare zvidzidzo zvekutungamirira iko zvino vari kuSouth Africa. Tinokutendai nekuva nesu muchirongwa. Tosangana zvakare svondo rinouya tichikurukura nevamwe vechidiki munhau idzodzi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga.
Tinotenda zvikuru Evans. Nhasi muchirongwa chedu chatinotaurisa nhau dzechitendero, tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro naReverend Stuart Chibuda veMethodist Church.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu.
Ndi nonzi Reverend Stuart Chibuda, ndiri weMethodist Church in Zimbabwe, ndiri kushamba seke panda gweru district.
Vatendo munzvimbo venyu vakawanda?
Vakawanda because 24 societies and vatendi vacho vari around 1200.
Chinokufadzai kushanda mudunhu iri chii?
Cooperation ine vatendi vandinoshanda navo mubasa ramwari vanonzwisisa kuti vane nzvimbo mubasa ramwari, saka ndozvinondifadza.
Vatendi vanouya here nezvinovanetsa kwamuri?
Vanouya nezvinovanetsa kwandiri vakasiyana siyana.
Zvinonyanya kunetsa vatendi zvakaita sezvipi?
Zvakasiyana uye zvine malevels. Zvimwe zvacho zviri so deep socially, zvimwe zvacho nawo ndezvimwewo zvinongori common like maeconomic sectors. Izvozvo ndo zvatinogona kusheya. Zvimwe zvinenge zviri deep neupenyu hwavo, zvimwe zvachona hatizogoni kuzvipublish.
Vanhu vari kubuda mumachechi, munofunga kuti chikonzero ichi chii? Nokuti tinoona vanhu vazhinji vachibuda mumachechi.
Vanhu vanobuda mumachechi for various reasons. Vamwe vanobuda because zvinhu zvavanenge vachitsvaga muchechi vanenge vasingazviwani. Example, kana munhu achifarira zvekuprofitwa, unozoona achibuda kumamainline churches akaita sesana naMethodist. Munhu anofarira zvekuprofitwa hasidi comfortable nekuti hatiiti izvozvo. Kwoitawo vamwe vanobudawo for various reasons kuti pamwe pane kwaanofunga kuti kuri betawo kudarika kwaanenge achipinda.
Reverend Chibuda, mazuva ano upenyu hunoita sokuti netsei. Uku kune zvemari zvinonetsa, uku kune pokugara panonetsa, kwozouyawo zvamabasa. Nzvimbo yaMwari pamatambudziko ese aya anosangana navanhu iri papi?
Nzvimbo yaMwari iri so kiye baba muBhaibheri. Mwari vakatipika takatosiyana, tine malevels akasiyana eupenyu. Vanhu vamwe vakasikwa vari vapfumi, vamwe vakasikwa vari varombo. Vapfumi vakasikwa kuti vagobatira varombo. Saka muchechi zvinhu zvatinodzidzisa izvozvo kuti varombo vanofanira kuwana kurarama kwavo kubva pavapfumi. Vapfumi vakapuwa upfumi namwari kuti vagone kubatsira varombo. Saka ndo nzvimbo yamwari muchechi.
Kumutendi anouya kwamuri ave kubuda muchechi achiti anamatira utano hwake, anamatira utano hwehama yake, anamatira nyaya dzemari, nyaya dzamabasa nezvimwe zveupenyu, asi hapana chaita nani. Munomuti chinyi mutendo wenyu uyu?
Isusu as Methodists we believe in scriptural holiness, kana kuti utsvene hunobva mubhaibheri. Saka ndo ratinonyanya kushandisa bhaibheri kuti munhu arinzwisise. So tinomutsicha kuti Mwari haaregedzi kupindura vanhu vake, asi pakupindura kwaMwari dzimwe nguva kana Mwari paanoti titimirire mhinduro, vamwe vanoona fanika aregedza kupindura. Nokuti mhinduro yaMwari anoti yes kana iri emergency, anoti imbomira kana isiri emergency. Ina anoti no kana kuri kuti uri kunamatira chinhu for wrong reason.
Pane zvamunoita here mudunhu iri, kana kuti pane zvinoitwa navatendi venyu mudunhu iri zvokubatsira chechi kana kuti chechi kubatsira vanhu?
Kucommunity muchechi medu tineimwe committee inonzi Christian Social Responsibility. Committee iyoyo inobatsira vanhu vari mucommunity vanotambudzika. For example, izvozvi tine vana 4 vatiri kubatsira as Methodist Church in Chamba Circuit. Vatiri kubhadharira maschool fees nekutengera mauniforms nemabhuku. Infact tingangoti vana vacho ivavo vatori vana vechurch vatiri kuchengeta sechurch. Tine 2 vari kusekendari, 1 ari muform 2, 1 ari muform 1. Then tine 1 ari kuinda ari kuECD ne 1 ari grade 1. Inherera dzose.
Mubasa renyu umu munofanira kuva neimwe vhesi inoramba ichiuya pamuri muchiita basa, inoramba ichiuya mupfungwa dzenyu. Ingava ipi vhesi yakadaro?
Ini vhesi inongonyanya kungonditacha ndiyoyo yekuti kana tichiona vanhu vanotambudzika ngationei Ishe Jesu, nokuti vanoti wakandiona ndichitambudzika, ukandiona ndiine nzara ukasandipa chokudya, ukandiona ndisina chokupfeka ukasandipa chokupfeka. Kwanzii vanhu vobvunza kuti takakuonai kupi? Zvozvichero, kune mudiki wamakaona asina chokupfeka mukarega kupa chokupfeka, makaregera kuitira ini? Oti kune vanenge vakaita zvakanaka, anoti chipindai makaita zvakanaka. Makandiona ndiine nzara mukandipa chokudya, mukandiona ndiri mutorongo mukandizvisisira. Voti takazviita kupi? Zvonzi kuna ivavo vamakazviitira ivavo makaitira izvi. So that is this. Inondidriva zvikuru panyaya dzeChristian Social Responsibility. Church ine nzvimbo mukati necommunity.
Aiwa, tinotenda nemashoko ayo. Avo vanga vari Reverend Stuart Chibuda veMethodist Church of Zimbabwe, Gweru District, Chamba Circuit. Tinoimba kuti mafadzwa nechirongwa chedu nhasi. Tinenge tiine mizvekare zvondo rinouya tichiita dzimwe nyaya dzezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka tichivimba kuti mose makwanisa kuenda kukereke kunonamatira vanoshaya nevanorwara. Aiwa, amadiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia, vachiti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakachengetedzwa zvakanaka. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vaDewa Mavhinga, vanoti vatungamiri venyika dzemuAfrican Union vanofanira kuona kuti vaMnangagwa vaita sarudzo dzakachena. MDC Alliance yoita musangano kwaMutare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti
Murare zvakanaka vatereri. Tokusiya imina Chris Gande munaudze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 Zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshela umhlangano we-African Union ukuthi uhulumende wakhe uzagcina ngesineke wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Esazitshela khona njengamabandla aphikisayo ukuthi-ke okwezihlalo siqale sine kukhuluma ngakho ngoba kuyehlukanisa abantu.
Umanyano we-MDC Alliance wenza imbuthano yamarali khona lokhu kungela kuvumelana.
Sifuna ukuthi intengo zonke zehle. Into zonke zehle, zehle khona manje ngoba siyakwazi ukuthi ziphezulu ngenxa yokuthi umkhono wethu awumanga kahle.
Kusungulwa uhlelo lokulwisa lokwehlisa intengo yezitolo oluthiwa hashtag prices must fall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-African Union ukuthi uhulumende wakhe uzagcina ngesineke wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnangagwa wethule amazwi akhe kulumbuthano okwakuqala engumongameli welizwe. Uthe esethula amazwi la, inkundla yavungama watshayelwa izandla uMnangagwa. Kolunye udaba, kulezakhamizi zeChinoyi ezine ezibotshiweyo ngemva kokutholakala zilama CD alamazwi kamongameli Mnangagwa ekhuluma ngokuhlawula abelungu abathathelwa amaplazi. Abane laba babikwa besola Mnangagwa besithi ubuyisela emuva ilizwe ngokwenza lokhu. Umanyano MDC Alliance uqhubeke ngokwenza imbuthano yamarali kundawo ezitshiyene elizweni khona lokhu kungela kuvumelana ngokuthi bazasebenza njani. Bekulombuthano omtare la seBikita. Emtare bekulenkokheli ebalisa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Welshman Ncube, umsekeli kamongameli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Tendai Biti, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume labanye. Inkokheli le ikhuthaze uZulu ukuthi amanyane njalo ayibhalisa ukuvota. Kodwa konke lokhu kwenzakala kungela kuvumelana kumanyano lo. Sixoxe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le-PDP elikumanyano lo umnumzana Edwin Dlovu.
Kobulawayo kuyasetshenzwa, sikhuluma nje sihamba sisenza amadobha edoor sikhampenele ukuthi abantu baregeste. Ikanti-ke lathi sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo sizaba la irali enkulu-ke kobulawayo. Njengoba utshilo ngaphambilini, namhlanje inkokheli zethu zibuthene kusemtaro, yikho kule rali ye-alliance khona. Kobulawayo ayisiyalungiselela, sikhangele ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo sibe leyethu irali ngapha.
Manje liyaqhubekela phambili lilungiselela udaba lwezihlalo okuzokuncintisa lukhanya lungakalungiswa lona. Kuyahamba njani khomba?
Esazitshela khona njengamabandla aphikisayo ukuthi-ke okwezihlalo siqale sine kukhuluma ngakho ngoba kuyehlukanisa abantu. Injongo ibe ngeyokuthi-ke simeke sure ukuthi abantu barejista ukuthi bavote ngaufisa isikhathi sokuvota ngoba ukuvota kuzamiswa-ke ngenyanga yenale ma iphela-ke uJanuwari. February kuyabe sekumisiwe-ke kungasela kurejista. Yikho sithi abantu-ke kabarejiste kakhathesi
kusuka lapho ke kuyalo sokugqediswa ke indaba ezihlala ukuthi ubani uza kumalapha ubani lapha kodwa ke thina ikakhulu ibandla le-PDP sithi ke izihlalo kaziqakathekanga okuqakathekileyo lubambano ukuthi abantu bamanyane bahlangane bakhiphe ibandla le-ZANU PF embusweni bendawonye yikho esithi kuqakathekile ukuthi ngubani ozancintisa ngaphi hathi sithi thina akuqakathekanga okwamanje
manje liza kulungisisa nini njengoba isikhathi sokhetho sesifikile kangaka
akuzalungisiswa emaduzane nje themba ke bona ababakhangelana ngakhona lokho ke bale time frame yabo ukuthi ngesikhathi esithile kumele babe sebeqedile ngikhumbula ngesikhathi esedlulileyo ke babethe kusiyaphela inyanga esikiwe naleyo kazibandlela bangabe sebeqedile okungangokuthi lanxa bangaqedanga kutho ukuthi-ke phakathi naphakathi kukafebruwari bazabe sebeqedile yikho esikukhangeleleyo kwenzela-ke ukuthi besekuqalisa-ke ukuthengiswa
Hello-ke umnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP elikumanyano we-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU lezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu baphawule umkhankaso wokukhankasela ukwehla kwentengo yempahla oluthiwa hashtag prices must fall ngenjongo yokubamba uhulumende ngamandla labosomabhizimusi ukuba behlise intengo yempahla ezitolo okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umkhankaso lo usungulwe izolo njalo wandulela ukutshengisela ukuqoqwa yiZCTU lezinye inhlanganiso ezisebenza loZulu elizweni lonke ejikelele. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kuZCTU, umnumzana Michael Katukutuku utshelela umsakazi ukuthi bathukuthele ngokuqonga amahlayana kwentengo yokudla kanye lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo.
From our view, is on a free fall, but it does not surprise us.
Lokho okwenzakalayo kungasimangalisi thina njengeZCTU. Ngoba siyazi ukuba inkokheli kahulumende ekhona abayibo osomabhizimusi njalo onjongo kuyikwenza inzuzo sikhathi sonke. Nxa intengo yempahla iqansa njengalokho esesikubona kathesi akuwahluphi lokho ngoba kusitsho inzuzo enkulu kibo emabhanga. Kungakho sikubone kufanele njengeZCTU uthatha leli nyathelo lokuqhuba umkhankaso we-hashtag prices must fall campaign.
Uhulumende wehlise intengo yamafutha ezimota ngeviki edluleyo esithi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto ezitolo layo yehle kodwa kwathi kuthi ukuthi akukenzakali lokhu.
We are intending to do a sensitization in the CBD of Harare.
Sifuna ukuqhuba inhlelo zokufundisa uZulu ngalo mkhankaso esigodlweni eHarare. Lumkhankaso sewusungule njalo emizini ebalise Embare, Highfields, Budiriro, Glenview, Mavuku, Tafara, Lewarren Park City. Thina okwenziwe nguhulumende ukwehlisa intengo yamafutha ezimota kungazange kusize ekuthini yehle intengo yenye impahla. Thina sibona ukuthi kungekho lutho alwenzileyo uhulumende.
Omunye wabaphatheke emkhosini wokusungula umkhankaso wokwehliswa kwentengo lo ngumgcini sihlalo wabasakhulayo kunhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Pride Mkhono.
Sifuna ukuthi intengo zonke zehle, into zonke zehle, zehle khona manje ngoba siyakwazi ukuthi ziphezulu ngenxa yokuthi umkhono wethu awumanga kahle.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, uNkosazana Janet Jowu, laye ngomunye wabantu abaphatheke ekusungulweni komkhankaso we-hashtag prices must fall.
Thina sibona vele intengo isikhwele kakhulu okokuthi abantu abayanga abangama-members awezimcod kasayenelisi ukuthi athenge ukudla, kutho ukuthi ilungelo labo elokuthi babe lokudla, babe lezinto zonke eziqakathekileyo empilweni yomuntu. lomuntu ngabasali kholisi selithethwe ngama business nganjalo nje sibona igovernment ingathathi amanyathelo ukuthi bavikele ilungelo labantu elokudla lokuba lezinto eziqhakathekileyo eZimbabwe.
AbezeCTU bathi lumkhankaso uzaqhubeka intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ize yehliswe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zika Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo nkosazana Nkanyezi ethu Malunga, ongusakhulayo oyingcwethi kwezokuthunga izigqoko. Njalo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship ngomnyaka odlule. Unkosazana Malunga usekhethwe ukuthi abe yiselector wohlelo iCocoa Global Village for Future Leaders, oluphathwa yinhlanganiso ethiwa iGlobal Village lapha kwelemelika. Sikhangela ukuzwa okunengi ngohlelo lolu and ngilethemba lokuthi uma Lunga uza sichasisela kabanzi. Nkosazana, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyaphila, kunjani Mike?
Hi, mina ngiyaphila. Right, sisi, awungitshele ngamafishane ngohlelo lolu.
I-Global Village yaqala ngo-97.
Mm-hmm.
And irana iAyakoka Institute ngeye it's exclusive to Lehigh.
Mm-hmm.
The Global Village is in partnership with about 35 other universities at Konapana in the States and globally as well. So what happens is kuba nama students abele potential ukuthi you can select them, which is where I come in.
Mm. Talking about where you come in, sengitshela abalaleli bethu ukuthi usukhethwe ukuba yi-selector kohlelo lolu. Awungitshele kuyini okwenza ukuthi bakhethe wena?
Ukuthi ngiselekthwe njani, honestly angazi. But engikwazi ukuthi kubalulekile ukuthi there was a very low representation yabantu abavele Africa. So thina from Zimbabwe besingu-3, I'm just grateful ukuthi ngiphiwe ithuba lenaleli lokuthi lami ngincedise abantu from Zimbabwe behambe bethi take part in the Global Village program, which is about 5 weeks.
Eningi labontanga abalolwazi oluningi mayelana ngehlelo Mandela Washington Fellowship. Awungitsheleke enka ukhona umehluko na between the two programs?
Okay, so with the Global Village abe khona ama academic session. So kuba lento le ukuthi nxa umuntu mina ngivunyele ukuthi ngikhethe about 2 people. Yes, they select about 2 people who would be handy to take part in this program. They funded now and I'm entrepreneurial skills. So we have my students or it could be my professionals, but at least kube kube track record yokuthi uke wahambe esikolo preferably ele degree or starting towards a degree, something like that. Yikho lapho kumenza qualify ukuthi ahambe kuhlelo lolu. And nxa esehlelweni lolu kuba lama academic sessions then ama site visits angaba khona here and there, but mostly it's a very intense program yokuthi abantu bethole the practical skills. I feel classroom setting yani ukuthi umuntu usethone classini nje ukuthi thina sabe sekusayile njani la. So they emphasize mostly on updating the innovation yama students just to prepare them or just to garner them kakhulu ukuthi babe ready for what the world is about out there, or mostly ukuthi for laba ama professionals nxa ezele take part in this program kuyabe ukuthi umuntu kunoniswe ulwazi lwakhe lokuthi abe very innovative and ama entrepreneurial skills akhe abe sharp.
Njengoba usuyiselector noma esingathi recruiter, ukhangelela ukuthi uzabu recruiter abantu abanjani ukuthi bangene kuhlelo lolo?
I'll put up the list of things online, but ngiyabe ngikhangelela ukuthi ngithole abantu who've got the zeal to at least give back or to at least plow back kuma communities abo. And umuntu lana abantu who are innovative.
Laba abalesifiso sokuthola ulwazi oluthile ngohlelo lolu bangakuthinta kanjani?
Okay, they may engage with me via email, then I can give them more information on how they can go about it. And if they've got ama questions, ngiza respond to them personally.
Ngapi kwangkhona?
Ngiza posta konke kubo Instagram, kubo Twitter, kubo Facebook.
Awunikeze phela abalaleli i-information nxa usithi online ngapi kwangkhona.
Okay. Ku Facebook ningunkanyezi yethu Malunga. Then i-email address yami ngumalunganganyezi@gmail.com. All in small caps.
Awungitshele uhlelo lo luzabe luqala nini bese lugqiba nini?
Okay. Uhlelo luqala ngoJune, last 5 weeks. We are going to graduation afterwards. Like I said, it's a very intense program. Uthi uzafina ngathi usufundele i4 years wayifaka ku 5 weeks kuphela.
Hayi, ngiyabonga Nkosazana. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga. Ehhobe.
Balaleli, lapha bengixoxa lo Nkosazana Nkanyezi yethu Malunga. Sixoxisana lohlelo olubizwa ngokuthi iCocker Global Village for Future Leaders. Otherwise, bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike. Okwamanje ke kesiye enkonzweni lo ntungameli inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Lamhlanje sikhothamela umfundisi omkhulu owesonto ye Brethren in Christ Church uGobulawayo uReverend Ruben Mapena obhubhe ngeviki edluleyo wabekwa Gobulawayo njalo lamhlanje. Sixoxa lo mfundisi obesonta laye ubaba uAlbert Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukungamukela kwakho.
Ye, okwakuqala silusizi kakhulu ngokulahlekelwa kungaka bakithi.
Silusizi sonke ngeqiniso ukuthi akulahlekelwanga thina sodwa njengebandla leBrethren Christ Church, kodwa kulahlekelwe amakholwa wonke kakhulu akoBulawayo.
Ilingamchaza njengomuntu obenjani?
Mfundisi Mabena ubengumuntu wabantu, ubengumuntu othi nxa elolupho afuna ukuthi aledlulise. Ubengasweli omunye umuntu kakhulu eceleni kwakhe, kodwa ubezimela aqinise lokhu afuna ukukukhuluma. Loba ngubani kade ngafisa ukuthi ayikhuluma laye? Mfundisi Mabena ubedinga izindlela zokuthi aze afinyelele kulowo muntu ayikhuluma laye. Kube lesipho futhi esikhulu sokuthi abantu abasemahofisini aphezulu abazama ukwesatshwa kumbe abaningi esehluleka ukufika khona, yena ubefika kuhle khona lapho. Kuyilokhu nje, njengomuntu wayefika emahofisini abomeya, efika emahofisini amakhulu amakhampani, efika nakungatya zama-political parties. UThokozani Khupho MDC ubekhona okhulumile izolo ukuthi weza wazamkhulekela. Besilabo abezaphu, besilabo abezanu, phose ingatya ngobuningi bazo bonke bekhuluma ukuthi uMfundisi Mabena wayethintana lathi ngobufundisi bakhe. Kuze kufike ngitho la kwiqembu le-Highlanders ukuthi bebekhona beyikhulumele ukuthi kube ngumsekeli we-Highlanders kwesinye isikhathi ahambe abalande abaphe lamabhayibheli.
Ube saziwa njalo njengomuntu omela iqiniso obekhuluma kakhulu ngodaba lwegugurawundi efuna lulungisiswe. Sibonile lamhlanje umama Angelina Masuku bemhoza abantu ngemva kokuba echothoze abantu abakhuluma ngalolu daba. Lingathini ngalokho?
Lokhana nami kungiyangisile. Bona ngani umama uthambanisile ukuthi abeke into ngendlela abeke ngayo phakathi kwabantu ubunengi abathintwa ngudaba lwegugurawundi. Lakho kodwa ukubona abantu sebehoza umuntu omdala okade thuthuka, lokho lami kungethusile. Ngaphelelwa nje ukuthi kanti sekusenzakalani. Wabuya walahlekelwa yikuzwisisa abantu, kwashisa ukuthi nga uyaqhubeka ekhuluma. Bona abantu sebetshengisile ukuthi akukhulumayo abavumelani lakho ubunengi babo. Baze kwafungama sibili, kwahlabelelwa, kwavala yonke into kade ikhuluma. Kanti wazwahlala phansi. Lo mphathi womsebenzi ezama ukuphuza ukuthi hathi bo asingenzi njalo, kodwa-ke kasivele siwuchithile inkonyane
muntu. Kuyini kahle kahle lingathi liza kuswela ngokutshona kukababa uMabhena?
Iqiniso elikhona esiza kuswela aseze sivuze indoda lesibindi njengoRubeni Mabhena, umama eqinisweni. Asingeke sivuze. Inkosi ingasipha omunye ongaqhubeka avele ngenye indlela, kodwa isiphiwo sakhe esiyilesiyana esokuthi awungeke usivuze yonke indawo. Uyokhuluma iqiniso njengokubana linjalo, elikhuluma futhi ngothando.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lani mfundisi, sikhala ndawonye lani. Siyabonga, liqine njalo, libe le ntambamenhle.
Siyabonga kakhulu, siyabonga labalaleli njalo. Umthandazo siyawuswela nanjengebandla lemuli yakoMabhena. Umthandazo siyawuswela kakhulu ngesikhathi esinjengalesi. Ngiyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Albert Ndlovu owesonto ye-Brethren in Christ Church. Sikhothamela umfundisi uRuben Mabhena, yena obekwe lamhlanje. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zika Gibbs Dube.
Ngilo baba mkhulu, babe lobola usenziwe manje. Kangelo koko.
Kuli viki izulu kandaba kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa ngalokho okwenzakala ebulenjini bokuzilibazisa. Lapha sikhuluma ke ngeFacebook, sikhulume ngabo Twitter, sikhulume ngokunye nje okuchiyeneyo, sizengena futhi la ku WhatsApp. So ke nxa sikhangela udaba lokuthi kwenzakalani, siyakwazi abanye abantu bathola uthando khonapho. Abanye babe khulumisana nje, kodwa ke othi sizwe ke uthi namhla ke basethulelana esilabo lapha ke enkundleni ngilonkosazana noMathemba Nyathi lozibusiso Ndlovu. Manyathi kunjani mama?
Ngiyaphila phezu njani?
Hayi, siphile kahle. Baba Ndlovu kunjani lawo?
Hayi, ngiyaphila babuDube.
Ye, kuhle ukuthi siyazwalana kakhulu. Uqalisa ngawe ke Manyathi, nxa sikhangela udaba lolu lokuthi abantu basebenzisa njani ubulembu lobu bokuzilibazisa, ungathini ngakho?
Kahle kahle kuqaleni beku-right, but manje izinto ziyaguquka. And into enginakayo ukuthi abantu abaningi ku-social media bayinto abangayisiyo bona. Kuthole ukuthi abanye uyathi ushadile angashadanga, omunye athi angishadanga ikanti eshadile, kuze kufike ezigabeni zokuthi eminye imizi seyichithekile ngendaba zama-social media because abantu sibhala izinto ezingayisizo ku-social media.
Nanto-ke udaba baba Ndlovu, uthini ngakho konokho?
Ngiyayisola leyo nto. Yona i-right. Ngesinye isikhathi ungakwazi ukuthi umthole umuntu omthandayo, kodwa kunobungozi futhi okuze bokuthi lo muntu uma umthola ku-social media wena, ngemva kokube selithandana naye, kusho ukuthi uzomnikeliswa yini leyo nto, noma besekho yini abasazombona lapho. Ngokucabanga kwami ngibona ukuthi vele kusho ukuthi leyo nto uma umthola kuwukuthi vele uyileyo nhlobo
umuntu omtholayo kusho ukuthi vele uzoqhubeka ngoba kumanje nje dube angimazi umuntu siqala ukuthi siyathandana size sihlangane kusho ukuthi ngemva kokuba kunjalo sekungumama baba usaqhubeka leyo nto ma ethola omunye umuntu kusho ukuthi uzobuye ehambe so ngokubona kwami ngibona ngathi akuyona into enhle ngoba abanye bayahlangana nabantu bebabulale abanye behlangane nabantu njalo bethola ugranti hayi akukho kuhle ke nje kini
ye siyamuzwa lapha ke manyati uyakhuluma ubaba Ndlovu uthi kodwa ungamthola umuntu onjalo ebulenjini bolobo uthi uyahlala sekhona khonapho phakathi njalo uyaqhubeka esenza obuchapha obuthize inxa ukuthi uyachaphaza so wena ukubona ngani kunjalo
i-50-50 into yakhona abanye uyabe khona ngempela like eshilo ubaba ukuthi uyabe dinga uthando lwangempela kube khona nomunye oyabe khona edlala so ungaba nomnyama ke uma ungashayisana nalo oyabe vele edlala hayi lapho ke usenkingeni ngoba awungeke uze umtshintshe umuntu umthole khonapho vele nawe uzoze umshiye ekhonapho uzochubeke lokho eqambela abanye amanga the way nawe indlela omthole ngakhona nabanye bazomthola kanjalo kube khona impela nabanye imile impela imizi bashadile bahlangana ku social media but it's very rare according to me kuyivela kancane ukuthi uzume impela umuzi otholakale ku social media cause lo muntu uvele alazani inhlobo umuntu nje lihlangane ku social media and kuthole ukuthi isikhathi impilo ayiphilayo nawe nempilo oyiphilayo ku social media ngisangaba yilokhu wena okufunayo masaxoxa mayibuthi hayi mina ngifuna unkosikazi oso nami ngizoba yiyona le into oyifunayo but mase sisonke impela uzothola ukuthi angiyilokho wena okufunayo so ikudlala ngesikhathi nje inkathi eziningi
ye naso-ke indaba esindayo khonapho ke ukuthi umuntu uyabe edlala ngesikhathi sakhe kodwa-ke bakhona mpela okuthiwa bayathola uthando okuzwayo khonapho uthando lwangkhona uyatsho lapho umanyathi baba Ndlovu ukuthi lungane aluhlali kangako olunye kodwa olunye ngxa luyahlala kodwa-ke abantu kumele beyekele pho ukwenza khona okwaba kwenzayo ngamafitshane babo
hayi angeke bekele babuduke umuntu uyazikhethela yena into afuna ukuba yiyona ngoba manje kwesinye isikhathi babuduke usangasho wena ukuthi hayi mina sengikhathele ngalokhu kudlalwa ngabantu ake ngithole nje umuntu kusho ukuthi athi thole vele mina nami ngihleli ngihlalele leyonto ukuthi uma ngithola lo muntu ngingene kuye ethandweni laye ngathola le nto ebengifuna ngiphume uyabona so kunzima kakhulu ungathola ukuthi 97% yabe kuluthando lwamango lokugebenga phakathi only 3% yathola ukuthi lapho ungathola khona uthando so bangayeki abantu abaqhubeke bezenzela into ngoba manje vele usathane uyasibusa emhlabeni yena kodwa akulathando lapho
hhayi ke okwalamhlanje sima lapha kudaba lolu esizaqhubeka ngalo ngeviki ezayo siyabonga kakhulu-ke Mnumzana Sibusiso Ndlovu lonkosazana Nomathemba Nyati lingadinelwa kusasa Oliver lelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilali
khandela obaba mkhulu babe lobo logogo khandela ezinye ziziyowagcina amasiko khandela amanye amazwe
siyabonga Gibbs Dube ube losuku oluhle Sendegera ingoma kaja praise ihamba leqembu lemafikizo lo bese igqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshela umhlangano we-African Union ukuthi uhulumende wakhe uzagcina ngesineke wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ekusenseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande lilana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.